Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare Chembare mukati mesvondo rino, vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino hwakaderera pane wegore rakapera. Vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatiri kuona zvinonge zvichitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita ma$5 dzimwe dzaakutosvika kuma$10. Vapachiita $10 pamwe pakutosvika kuma$15 kana kuti $17. Nepapachiitawo $15 zvaakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzerwa namatauts atinoti mahwindi pamwe chete nokusanganisira mapurisa, sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechioko muhomwe. Mukatarisawo kuno kumaoperators navo vanenge varimo munyaya yekukwidzwa kwamabhazi iyoyi. Nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko, hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya, sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatova varidzi vamabhazi. Motikari zhinji kati mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashayikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwavanenge vaita mutsaona.
Nezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakanyanyi zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana teyavo votadza kuikondrora zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tichati kungokurudzira kuvachairi vedu ndezvokuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paite dandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paishe chundu vanova vaabel basera, zvichitevera mutongo wedare rekukariba mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vave nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajistriti mukariba rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu. Zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva, mumwe sabhuku wekunyamakate vaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vatatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhanara mhosva. Ndawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare raMajor Street vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pasichigare, vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia. Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganho yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudziti wehurungwe vaEndrew Tizora vakati pane magwara anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo. Nyaya dzekunetsana kwemadzishe pamusoro pemigano munzvimbo dzavanotonga dzinonzi dziri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira kurwira umambo kwaIshe Chirumhanzu, Ishe Bhinga, Ishe Bota kuzaka, Ishe Samambwa kuzhombe, Ishe Negove kumberengwa, Ishe Manyezwa kulupane, Ishe Mashaya Mombe, Ishe Chikwanda nedzimwe dzakazoperera kumatare mushure menguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas imo muno muAmerica, vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Titsananguriwo kuti My Banda Music ndiani, makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki, ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director, saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki. Ndikatanga worship ndichiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichidokukontinya nezita rangu rekuzviti Pam kana kuti Praxedes. Asi vakadzi vemuchechi manje, takambopinda AFM kuno kuDallas kudhara. Apa ndandatove mukadzi wemunhu manje, ndandane 2 years ndaroorwa. Andopa vakatanga kuti My Banda, My Banda. Ndichiti ndakuda kuti ndikwire pastage My Banda, My Banda kuti nei. Kovanava kuchiko. Ndonzi Pam. Ndikangonyora kuti Pemu papa bepa ravanenge vati tipe title, ndonyora kuti Pemu, ivo anorichinja voti My Banda. Saka ndakazongopedzisira ndanhingirikina ndazongoribvuma zita rekuti My Banda. So now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndokwakabva title iyo yekuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ndinoimba yechitendero. Dzimbo dzechikristu ndodzandinoimba. Ndodzega dzandinoimba. Ndikati ndiri kuda kuita rumbo kana kuti kurekoda song, ndinongoita dzechitendero chedu.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Dzimbo ndonyora ndega. Mheno zvazvinongoita so, Mwari vanenge vangu uyo mumwoyo mako unongoona watove nesong. Ndogona kumuka makuseni ndichitoimba rumbo. Kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichirota rumbo, ndinobva ndatopepuka. Ndikakwanisa kupepuka ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhe, ndinobva ndatorekodha. Makuseni achona iwaya ndotodainza mwana wangu kuti huya kustudio, totogara pasi totoita song.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani wandaka releasa 5 days ago. Saka inonzi Anondichengeta ndoinyowani yandinayo. Yandakaita tisati taita Anondichengeta ndakaiita naBaba Harare. Saka dziri 2 ndodzandingati ndodzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kuchiti, uyezve zvanga zvakamira sei ipapo?
Ndakatoshanda navo vatochinja. Saka pandakazoenda kuZimbabwe baba Harare vanga vatochinja musambo. Ndokubva ndaenda kustudio navo. Singa ndo number 2 kana kuti number 3. Nechivakanga vaita naTekshua Zama. Ini ndakazodzikisa imwe songu navo yatakadzikisa naBaba Harare. Kari kutonetsa mazuva ano. ndakafara sere kukwanisa kushanda nababa Harari.
Ruyo rwacho runonzi chi?
Runonzi Mighty God.
Tombodzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe. Pane mamwe mabasa amuri kuita here ikoko kuZimbabwe?
KuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi. Ndikati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi. Kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana. Pandinotori nevana vakatowanda vakatograduata. Umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan. Akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering. Saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukangondona ndisenda kuZimbabwe Spirit. Ndinenge ndichienda kunherera dzangu. Asi pari zvino hatisati tatora vana vanyowani. Chirongwa chatinacho muna March pandiri kuenda. Kuenda kunotora vamwe vana vanyowani.
Vana ava munenge muchivasarudza sei? Munoshandira munharaunda dzipi?
Sekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne. Nekuti kwakuna mufundisi anga ari kuchechi kwasisi vangu. Ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi, ah, nditori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kuCranbourne. Ndikatandira kuvaona. Saka ndakatanga ndatora vana kuCranbourne, Cranbourne boys aye. Saka ndakatanga ndatora vakomana, I think vanga vari about 15 boys. Ndova ndakatanga ndatora. Gore rakazotera racho, ndakazoenda kuAppwell. Saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuAppwell. Ndokuna PA wangu, vanonzi Pastor Fusire. Vandinoshanda navo ivo vanogara kuAppwell. Saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko.
Vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa manzi wenyu vanokubata ipapi?
Vanokwanisa kundiwana paFacebook. Page rangu rinonzi My Banda Music.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kuMondoro Mubayira. Avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende, kunyange hazvo kune manga matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa. Ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo.
Chikafu chakauya, chikafu changu ndo chakauya zvina jirani. Up to now vanhu havasati vatambira.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira, tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu?
Panguva yakura takambonzwa zvishinji zvanzi transport. Hapana transport, asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vabhadhara, asi chikafu chacho chisiri kuuya. Zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye.
Saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa?
Vakuru vamwewo vataimbochemera uchingotaurawo senyaya vakazosvisa. Hazi zvakazonzi vanhu munogona kubhadhara. Saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saizi chakauya. Handina kunyatsobva kuti vakazobhadhara mari, asi chakauya chikatambirwa kwasviba vanhu vakabhukirana. Zvokuti vamwe vari kungochema futi hatisi kukwana chikafu chishoma.
Paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei, uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadii?
Hongu, asi zvichizonzi vanhu vanofanirwa kukamurana. Saka kana manga makaimiri vairi munofanira kukamurana, uye ane zita rakapindawo chidza nechikafu maKGs iwayo ako uri hwani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheyera munhu.
Anenge ari maKG mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe?
Anenge achienderana kuti zvemiwo wakanyoresa vana vangani. Pavana vawakanyoresa mwana munge ndipi achiwana 7 kg 0.5. Chongomiswa chakadaro kusvika chakwanawo kuti unowana ma50 kg mairi here kana 50 kg imwe chete. Nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chapuwa vanhu. Kana chapuwa vanhu chirenge ichi chakanangana nemhuri yako ii. Saka zvinoita nekuti unenge wakanyoresa mhuri ngani.
Chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chaachipiwa vanhu pachakambouya ipapo?
Achakambo uya kataka tambira pechanga kwaya mafindi nechibage saka waindi hafema kejiza kuenda kumafindi hafema kejiza kuenda kuchibage dini uyo wozoshiyana nevanhu change bete 3 months kacha takapiwa muna July saka sara toshika monana September sisisiri takungotenga tuma 10 kejiza chekinya kuita chaita icho gore rino hakuna kuti unobata mari yekuti unogona kuti wabata kredi mari inotenga 10 kg uchipedza 10 kg iyo 4 days 3 days yapera apo unenge usati waona kana ine mari yekuti utende chinhu chikafu
vanenge vachigovera ndivanani zviri kugoverwa nemasangano akazvimirira here nevashandi vehurumende here kana kuti zvine zvigoverwa nemasangano ezvematongerwo enyika
kunouya mota iyi nevanhu vesocial welfare vongoti chikafu chenyuchi Deni pamwe pavanotoenda ipapo ndipo vanotosara mumoshayana nekuti pamwe munotanga matombohudzwa kuti chipatara chikafu chinhu chazosiyana saka vanotisaoose havamini
upfu hwacho huri kuwanikwa nemari pa 10 kg
wanzenge uchiita $6 achitama $6 ezvinizvowa $7 vatiii ndakatitenga $7
imi muri amai vane mhuri yakakurawo zvakadii
inii ndiri amai vane mhuri tinogara tiri vashanu
saka baba zvii zvavari kuitawo nekutsvaga chikafu
zvakaoma baba vakura havana chavachakwanisa uye vanorwara vana vamwe vari mudunhu imomo vakarorwawo zvavo mudunhu imomo zvekuita zvacho hapana chekunyatsoita vari kuHarareo vari kungotiwo hazvisi kufamba mariwo hadzisiita saka zvakaoma
shoko ramungasiyira vehurumende pamwe chete nevemasangano ari kupawo rubatsiro nderekuti
shoko ramungasiyira kuhurumende nevemasangano ekupa zvekudya kuti dai vawedzera zvekudya nekuti pari zvino kana mvura yacho ikutotitaurira futi kuti tiri kupinda munzara nekuti pari zvino hakuna mvura totizve dai varegedza havo kuti vanhu vakamurane nekuti vanhu vari kusara vari munzara ivo vakavenderwa mwezi mutatu
aiwa ndinotenda amai totarisira kuti zvinhu zvichashanduka
zvakanakai
manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudongwa nezita vari kumhondoro mubayira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya munhau dzemitambo mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism ko iwo matambiro aya haana njodzi here ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi
inini ndinoita yoga for flexibility ndiyo inozounza contortioning kana taita yoga tava flexible tava kuita contortioning takukwanisa kubhenda bhenda nekuchikora chikora muviri sezvatichiita pamavhidhios atichakusenderai muchiona zvedancing rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumboflexa
vabereki neveukama vakazvitambira sei pawakatanga izvi
vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira vana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga vanga vasitomborina kana basa nazvo iko zvino ndo vato support system yangu vanenge vachingondisapota pese kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndiri kuda pekuitira zvinhu zvangu ndawana client aiwa vanongondipa vanotondisapota zvisingaiti ende ndozvinopa kuti ndirambe ndichienda mberi.
Aya madhenzi echirungu kaya nezvechizvino zvino zvakati oh, veruzhinji vari kutambirana nazvo here? Vakuzviziva here izvi muZimbabwe izvi?
Veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka, asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo vanozvitambira ende vanotozvifarira, vamwe vacho ndo vato maclients angu. Asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka, vanenge vakutofunga kuti pamwe wava kuita zvekutengesa muviri wako.
Saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi kukubatai kana kuuya wokuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi? Vanokuwanai kupi?
Ndinotambira Cognitive 7 nekuglenora muHarare. Vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session. Ndichakusendirai link pasi. Vanoda kuti haya for my performance vanokwanisa kundisa message pa WhatsApp kana kuuya kumba. Phone number yangu 0716717312.
Matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024?
Makomenti kubva kuvanhu vanosenda mavideos yo notidzosera kumashure, plus mastudios ekuitira yoga acho ari kudhura. Saka zvinhu zvinodzosera kumashure kana usina pakanaka pekunyatsoitira malesensi nevanhu.
Zvamunganyorawo pasi muchiti aiwa gore rino takagona ichi nechichi, takatadzawo ichi nechichi, ndezvipi?
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita. Tine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina. Saka 2025 tokuvimbisa kuti tinoita gadzirisa kuti ground racho neequipment yatichida kushandisa tinenge tanazvo by February.
Titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu, zvii zvamunoda kudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa?
Tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita. Moti followawo pa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session maitabaza.
Uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, ari parunhare kuHarare neStudio 7. Yedu ya pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira, uye kuti vafambi vamhanyare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi, asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azeninga, ndiri muWashington, D.C.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 Mpalakazi 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabanengi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezichiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnyaka ka 2024 usufike emaphethelweni kulokuxokozela kwezombusazwe. Abanye kubandla lezano PF sithuma ngameli Emerson Mnangagwa kumele aqhubeke esembusweni isikhathi sakhe singaphela ngo 2028, njalo kulabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa ngohulumende. Bakhala njalo ngokuthiya isikhundla kukamnumzana Nelson Chamisa owayekhokela ibandla le Citizens Coalition for Change lokubotshwa kwamalunga ebandla leli avalelwa esitokisini se-remand prison okwesikhathi eside. Umlondolozi Ndlovu owe-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamanye amalunga ebandla le-ZANU-PF aqhubekela phambili esithi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Banengi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandla leli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic, it has only been President Mnangagwa has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lonyaka lalokhe kwangena umongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa umongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa nguMnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Enye lezincishi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa ezombusazwe ekolishini yemfundo yaphezulu eBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU-PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid yabivela ebantwini yama-account emazweni iyabi distributor ngama political affiliations.
Umnumzana Vusani Kumbo ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso ye Democracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lonyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho elizwe ungavuselele.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo ele-CCC lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi seliqanjulwe libandla le-ZANU-PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabangu owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayelelungelo lokuxoshisa amalunga edayela ephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu Santando lahle laba maninginiki ibandla le-CCC sokuxotshiswa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana losikhwica mfundo uHushman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu, umnumzana Jameson Timba loNcube. Unkosikazi Jacqueline Sande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinuke amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Chabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo ED ku-2028 kumbeni i-opposition yethu iyabi ilokhu isenza isiba weak?
Abalela ilungelo loluntu bathi lokubotshwa kukaThimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha The Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa kubekela phambili esephula amalungelo kaZulu ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. Uthimba lamanye amalunga ebandla leli afika phosa amachuma ayisikhombisa bahlala eRemand Prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongikho emthethweni njalo lelokutshotshozela udlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe Southern African Development Community Summit. Bulababotshelwa okufanayo abagoqela uMnumzana Robson Jere okunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe. Abathela ilungelo loluntu uNkosazana Namatayi Gwegweza, uMnumzana Sane Ugwenzi labanye. Olandela ezombusazwe ezimele uMnumzana Limkani Dube uthi
ngoba thina esihlukumezwa everyday siyabe silombono otshiyeneyo ngoba yithi esi-affectwayo, so ukuthi omunye umuntu engabuye afuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how, ngoba thina yithi esitshona sihlukumezwa nguhulumende lo, yithi esitshona silandelwa nguhulumende lo, so thina sikwazi ngcono.
Kuningi okunye kwabhekana nabantu beZimbabwe lonyaka, okunye njalo yikubotshwa kwabosomabhizimusi uMnumzana Moses Mpofu lo Mnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokuba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlwelo lwe-Presidential Goat Pass-on Scheme. UMnumzana Melusi Sibanda osebenza lenhlanganiso elilwa ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusaselohambo kundaba zokulwisana lenkohlakalo.
Benzi i-corruption but i-anti-corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba, iyenze ngathi iyasondela phakathi kwekesi iphinde yona ibuyele emva, so which means abantu abanenge bane corruption ngabantu bakuzano PF, so that's why besatshwa ne-anti-corruption commission.
Sekusiya ekupheleni komnyaka, idale lephalamende lapasisa i-private voluntary organizations amendment bill esatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma ziphikisana lohulumende. Idale le-Senate lalo lapasa ibhili le eyahanjiswa kuMnangagwa yabiselwa njalo idale i-House of Representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa ezizasele phandle ihanjiswe kumongameli. UMnangagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zeZimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obunhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye lamakampani. Kodwa abalela ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uZulu ngamandla. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu. Sokusele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024, uhulumende kaMnangagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenzisa amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-land tenure program. Abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho waqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi kusabusa wayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuzakwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo, imbuzi, inkukhu lezinye izifuyo. Abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphetshelwa ngumoya azakwaliwa ngamabhanga amaningi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlelwa mshweshwe, lamlela nampa wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni, izulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezitshiyeneyo eGwanda osekutshiye izakhamizi zikhala ezimathonsi. Izulu ebelilomoya omkhulu lidilize imizi lezikolo eGwanda North, kwathi eGwanda South izulu elikhulu ligcwalise imifula eminengi kwabhewuka ibhasi ebichapha ibholoho ebelilamanzi amanenye. U-Albert Ncube usiphala ludaba.
Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zethukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eGwanda North zibhidlizwe ngumoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. UMnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi ukusasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
sokulomana kalomkhulu kakhulu yenzakalelayo esingasakwaziyo ukuthi mazivule izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo asisakwazi singabazali so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu kwathathwa yonke into lezi zindlu zamatitshala lazo zathathwa namaklasi athathwa so khona lapha idambashoko ikhakhamela ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo.
Ukansela kwathu eGwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi mkhulu umonakalo odalela izulu leli ebelilomoya oyesabekayo.
Isikolo sedambashoko kuthethwe amazenga angu-32 awelakatshana zikuphume ama-asbesta angu-16 awahahla afa ekukhotheji kuphume isihlothi sahle saphuma sawelakatshana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli.
Then eDatata village kulowo muzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awela katshana kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahle wangena ngaphansi kombheda ngugogo Sibilo sekhulile. Kuthe sengene ngaphansi kombheda umduli wahle wadilika wadilikela phezu kwawombheda. Mhlanhla nje kodwa kale malanga but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi roof ihle yadestroyeka wasala vele kungela lutho. So asibe lo monakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasholomoshe mnumzana Love Mondlovu uthi izilimo ebezilinywe ezivandeni zithathwa ngamanzi kulandela ukugcwala komfula wonkaje.
Ubugcwele ukuthi ubuhambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mfidanyana bethatha amanzi emthonjeni nje wathi umthonje wathi ungani uyachongolezela amanzi kuhambile imbidi ihambile konke.
Isiphathamandla seGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isifanda ubekele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShake Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kusenjalo zisele zikhala ezimathonsi ezakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini yamawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngengokuchapha ebholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMatabeleland South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomumo omkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube.
Kukama
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sihle Mzinda uManyathi ongumfundisi weGlory Embassy Worldwide, yena othi lanxa inkonzo yakhe ingathakazeleli ilanga leKhisimusi njengelanga lokuzalwa kukaJesu uyaxwayisa abenelisayo ukuthi besize abanye abaswelayo njalo beziphathe kuhle ngaleli khefu.
Uqalo siyaphela ubona abantu begijima ngokuhlukuluzwa zimali, behlukuluzwa yilokhu lalokhu ukudla. Kodwa ke uma kufika leli khefu zathola nje umuntu onke angathi uyagijigijima angathi kukhona okuncane abekuthola. Kutsho abanye bacatshangwa ngababo abaphetsheya, ngithola kuyikuthi hayi kuba khona nyana okuncane ezindlini kuyaphumuza abantu ingqondo. Singakhulumi ke abadakwayo ke yiba abangathi ngeyabo lapho ke badakwa ke kuze kuye kusa, yikho futhi okulezi ngozi. Iyo inkinga yakona ingozi ziningi kusuka kube kungathi lesikhathi lesi uSathane laye uyajabula ukuthi uzavuna abantu belibele besajabulile. Yikho engunanzelelayo ezigabeni sami.
Njengabe zinkonzo kukhona yini eliwenzayo ukuthi liphathise abantu abangabe bedinga usizo ngalesi sikhathi sekhisimusi?
Thina ke njengabantu bebandla siyakhangelisisa mpela ngelihlo haye lenyama kuphela lelomoya. Sibuye lezwini lenkosi ukuthi liyasikhuthaza thina ukuthi singakhohlwa izintandane, singakhohlwa ama-widows, singakhohlwa abahlukuluzekileyo, abagulayo, abakuma-prisons. Inoma nje ibandla selingathi selitshekile, selingathi selikhohlwa imandate yalo. Siyakhuthazana khonoku okulutshwane lawe endaweni yakho. Ukhangele abathe bahlukuluzeka kakhulu ngoba kunjalo abanye babejabulile, bakhona abanye ngempela abangela ngitsho. Njalo siyakhuthazana ke khonapho ukuthi ilihlo likamfundisi kalikhangele abahlukuluzeke kakhulu esigabeni, izintandane zenezo xa zikhona eduze kwakho, ama-widows loba bakhona abagogekile obabonayo la ukuthi bahlukuluzekile ngoba abanye bazabe bezintandane kodwa uthole belokuthola belababo ababakhangeleyo phandle. Kube lama-widows uthole ukuthi hatshi sandla senkosi sikhona, abasesibhedlela yibo bona behlukuluzeke kakhulu emoyeni. Abanye kunje bejabula kube khona ukuthandazelwa, umuntu ethole ukududuzeka lokuphila emoyeni lasemzimbeni. Sikhuthazana mpela kakhulu ukuthi ilihlo lebandla kalingasuki ke ebantwini abahlukuluzekileyo ukwenzela nathi sithole uNkulunkulu asenzele umusa njengebandla, ngoba ngempela ibandla okwamanje lingani lime eceleni kwemandate yalo. Abafundisi abaningi bayakhohlwa njengoba ngijile ukuthi kulokugijigijima ngezimali. Isimo sethu sibi kakhulu, sibi singenele lasemasontweni. Esinye yiso sesimisa abafundisi nganxele, labo yathola sebedinga izimali bengasayenzi okumele bekwenze ngendlela ababizelwe ngakhona. So in the midst of that siyazama ukuthi singabakhuhlwa abanjalo abahlukuluzekileyo. Khonokhu lawe othe uNkulunkulu wakunika khona uthagethe bana labo abalutshwani, othe wabathagetha ubanikeze obanika khona obathinte ngothando. Ibandla lalo phakathi kwebandla ukhangela abahlukuluzekileyo, kunjalo ke senza kanjalo masemabandleni ethu. Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga lithuba elinikeze lona. Sale kahle.
Lowo ngunkosikazi Sihle Muzenda uManyathi, ongumfundisi wenkonzo yeGlory Embassy Worldwide. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza singapha A Voice of America, sise Washington DC.
Langala puma lendaba, langala puma lendaba, lashona lendaba, langala puma lendaba, langala puma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sesesilobela lapha kulomfana obulawelwe isinuka. Sixoxa lo councillor kaward 29 kulendawo, ucounsillor Willard Moyo.
Ngizwa ngimadolo nzima ma ngikhuluma ngalolu daba. Abantu sebevuke ubhova, bayabulalana, bayagamulana, ama-murder cases asemaningi kakhulu phakathi kwesigaba. Sokuze kudala ukuthi khona size sesabe ukuthi kathi kubangelwa kuyini khonokho. Ukuthi singathi kubangelwa kuyini baba Ncube, hayi ngabe ngikamba amanga. Engikubonayo yikuthi abatsha kakhulu amajaha kabasaziphathi, abasahloniphi umhlaba, kabasayenzi okufanele bakwenze ngesikhathi besenza izinto zabo abazenzayo. Ikakhulu the contributing factor to this issue
indaba yezidakamizwa. Izidakamizwa into ezidakayo imvanje, utshwala, untshengu, sokuze kusenza ukuthi abantu ke bayenze izinto ezingekho emthethweni, bayenze udlame endaweni yokuthi bakhulumisane ngohlupho abanye benalo phakathi kwabo ngomlomo, bekhulumisane bagijimele ezikhalini. Unfortunately lo nyaka nje kodwa khonapha eDonsa ngeChapewa neMawolo kuhlongana iwadi 29 yonke, sengike ngabona izidumbu zisiba khona, abantu bebulawa. Bebulawa nje mahlayana ilanga litshisa, umuntu abulawa qunywe njengenkukhu ngamajaha wona alasakhulayo.
Ngenyanga bamomoyo singathi kufa abantu abangake esigabeni sakho?
Ngathi mina ngikhuluma nje kathesi nje akuna nyanga ezintathu kulo muntu ofileyo otshawe ngamajaha bambulala. Kathesi kathesi akuna nyanga futhi eyodwa phakathi, kufe omunye umuntu futhi phetsheya ngalithapewa egongodwa ngomunye umfana wamtshaya wambulala ngesipina. Isikhathi esiningi kathesi nekhefu lona leli ndiwade sikuChristmas, abanye bagwaziwe, abanye baganyuliwe namagazi wodwa ekilinika, amanesi sebethole nzima. Kufa abantu abaningi ngesikhathi esiningi khonapha esigabeni.
Sikhangela ababili laba elibaqhambileyo ababuleweyo bekuludabalwani.
Udaba olunye ngilo engiluzwileyo olwalowo owafa eChapewa kwakubangwa indaba yesinuka. Isinuka, just imagine, eminye sinuka, amabhora esinuka, ukuthi amabhora esinuka xega abantu beze bebagongodane babulalane. Lo munye engikhuluma ngaye wokuqala owabulawa ngamajaha balwa nabanye abafana bathi sebehlule, bahlangana lomuntu omdala ezihambela, babhushisela kuye, baphonga umsukela, bamgecageca ngamabhemba, bamqumaquma, bambulala, wayafela esibhedlela.
Abantu laba ababulala abanye ngabangaphi? Ngaba bavela kuleso sigaba na?
Ye, bavela kuleso sigaba, abantu esibaziyo babancuke. Abantu esibaziyo, kunezimuli esizaziyo ukuthi le imuli yakobani iyabulala. Imuli yakobani iyabulala, ngabantu esibaziyo, abantwana abazalelwe emehlweni ethu sibagane.
Pho baya amapholisa wona athini? Bayabotshwa na?
Bayabothwa abantu laba ngamapholisa, kodwa sizafakazelana sonke ukuthi amapholisa okwabuye kubuphi umuntu bemhambise ekhoti. Ukuhamba ukusuka kuthatha indawo ekhoti ngale phambili, amapholisa abengasekho kikho, nami njengokansila yabengasekho kukho, nawe njengomsakazi nube yabe ungasekho kukho. Abantu laba bahamba babotshwe, sometimes uzothiwa sebephiwe ibheyili baphenduke emakhaya, uzothiwa kanjani njani, omunye kubheyili khonapho waphinda abulala omunye umuntu. So amapholisa ayasebenza kulo msebenzi omkhulu, siyawancoma ngoba bababopha abantu laba bese kusehlula laba ababalekayo, abanye bayona omunye asabaleke ayesihlala kwenye indawo azophenduka ngesikhathi sakhe asifunayo. Kodwa-ke amapholisa hhayi ababopha laba bantu abahambise phambili.
Umnumzana Willard Moyo ngukhansila kaward 29 esilobela eNkabazwe, ebesixoxa laye ngodaba lomfana obulawalwe isinuka endaweni yakhe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Danger Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Nango umholi waleli qembu uMenzi Ngwenya, yena odabuka eLupane.
Saribonani mazubapa mahle sengilindela kuzo zonke indawo. Igama ngumezi isibongisa kuNgwenya, ukuzalwa nzalo laphana endaweni yaseSilwane kuNgwenya. Umculo esihamba ngawo bayibiza ngeDanger Boys, bawazi abantu abaningi. Qalise nje ukuhamba ngawo 2023 ngiqalise khona ukurekhoda nje ingoma, kodwa zalisidlulisa ezalo nyaka enga-2024 izo ziliphathele zona.
Sinazikona, wishla maporongi, wishla isinato, wishla usinato. abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zami zitholakala eza last year ezalonyaka, kodwa bengingakuqalisa ukuzithengisa nje ngendlela ezithengiswa khona ngabanye. Bengisaqalisa nje ukuzifakela nje abantu ngeWhatsApp, kodwa mangizifona ingoma zami ngiyakwanisa ukuthi undande inbox yami ngiwufakele, ngizabiza inumber zami la. Inumber zona +10 6 3 7 8 12 29 11 4. Laziphinda futhi njalo +10 6 3 7 8 12 29 11 4. Igama ngumenzi isibongo zabongonyala kuFacebook ngikhona futhi iyabhala nje Menzi Ngwenyekazela.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Cela isupport enkulu kibo ngoba ngaphandle kwabo ngeke sibe yilutho. Le ndima esihamba ngayo inzima, dadathi sicele kubana nabe besipha amandla amakhulu ukuze kathi sikwanise ukuqhubekela phambili.
Ngehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. Kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. Izulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangelelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.